Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vateereri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wechina kubvumbi 20, 2017.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vatungamiri vakaumba MDC muna 1999 vaMorgan Tsvangirai navaWilson Mwibe vanobatana kuitira kuti mapato avo aite mushandira pamwe musarudzo dza 2018.
Vechidiki vezanuPF vopika kuti rwendo runo vachakwikwidzana nevakuru vavo mumaprimaries ebato ravo vachiti vaneta nekunyeperwa nevanhu vavanga vachivhotera nguva dzose.
Michina yebiometric voter registration kits yoedzwa mashandiro ayo kutanga mangwana.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mutungamiri webato rinopikisa Movement for Democratic Change kana kuti MDC vaMorgan Tsvangirai nasi vanyorerana chibvumirano chekuumba hwaro hwekuita mushandira pamwe nebato reMDC inotungamirwa namuzvinafundo Wilson Mwibe. VaTsvangirai navaMwibe vakapatsanurana muna Gumiguru wa 2005 mushure mekunetsana panyaya yekuti bato ravo ropinda here kana kuti kwete musarudzo dzeSenate. Chibvumirano ichi chanyoreranwa kumba kwavaTsvangirai kuHighlands muHarare. VaTsvangirai vakanyorerana zvakare chimwe chibvumirano chakadai neZuro nemutungamiri webato reNational People's Party amai Joyce Mujuru. Vachitaura pachiitiko echinhasi, vaTsvangirai vatenda kuti kupatsanurana kwavakaita navaMwibe muna 2005 kwakapa kuti mapato anopikisa atadze kubvisa zvine mutsindo zvaNoPF pachigaro chekutonga. VaTsvangirai vativo vanopikisa vachapinda musarudzo dza 2018 vakabatana kuitira kuti vasunungure vana veZimbabwe pajoki rehuranda weZanuPF.
Vaenderera mberi vachitiwo kubatana navaMwibe chinhu chaidiwa nasawira wavo Mushakabvu Gibson Sibanda uye vari kuzadzikisa chido chemufi ichi. VaTsvangirai navaSibanda vakabva vose kuZCTU kuti vanotanga zvematongerwo enyika izvo zvakaona bato reMDC richiumbwa muna 1999. VaTsvangirai vativo kushandira pamwe kwevanopikisa ndiko chete kuchapa kuti Zimbabwe ibude mumadhaka mairi munyaya dzezveupfumi uye kuitira kuti kodzero dzevanhu dziremekedzwe. Vativo kuti shanduko iuye munyika vanhu vanofanira kunyoresa kuti vakwanise kuvhota. Mutori wedu Patricia Mudadigwa anotipanyaya inotevera.
Chibvumirano chavaTsvangirai navaMwibe chaitwa vanhu munyika vachiri kutaura pamusoro pekubatana kwakaita vaTsvangirai neZuro nevakafanobata chigaro chemutungamiriri weNational People's Party amai Joyce Mujuru. Vachitaura pavanyorerana chibvumirano ichi, vaTsvangirai varatidza kushushikana zvikuru nekupatsanurana kwakaita bato reMDC muna 2005 vakati sevatungamiriri vane ungwaru vaona zvakakodzera kugadzirisa zvavakakanganisa kuitira kuti vaenderere mberi nedonzo rekuwanira veruzhinji nyika ine utongo hwejekerere.
It will also be equally dishonest not to recognize that in our journey, Professor Mwibe here present and me, we both made our own mistakes. We split our party in
2005. Zvinotora utungamiri hune ushingi kubva kukanganisa kwatakaita pamwe nekugadzirisa. Saka ndine mufaro kunyorerana chibvumirano ichi na Professor Ngube senzira yekugadzirisa zvatakakanganisirana.
Vatsvangirai vatiwo mapata anopikisa ari kupinda musarudzo dziri kutarisirwa gore rino yakabatana vachiti chinangwa chavo ndechekugadzirisa nyika yavanoti yaondongwa nehurumende yavamugabe. Mashoko avatsvangirai atsigirwa navanove avo vakava munyori mukuru wekutanga pakaumbwa MDC muna 1999. Kupatsanurana kwavakaita muna 2005 hakuna kubatsira nyika sezvo kwakadyara mhodzi yekusabatana muZimbabwe kumapato anopikisa aya nevatsigiri vasiri kugutsikana neutongi wehurumende yavamugabe.
I too take personal responsibility for the mistakes that we have made in the past. The decision.
Neniwo ndinobvuma kukanganisa kwatakaita kumashure. Matanho atakatora akadzorera shure budiriro yenyika. Takadzvara mhodzi yekusabatana munyika asi chakakosha nhasi kuti tibvume kukanganisa kwedu pamwe nekugadzirisa zvatakakanganisa.
Mushure mekupatsanuka kweMDC, vanove vakanokoka vaata mutambara kuti vatungamire chikwata chavanove chakavateverapo vakasiyana navatsvangirai vachinoumba MDC yavowo. Uko vatsvangirai vakaenderera mberi vari muMDC iyo yakasara ine vanhu vakawanda kusvika pari zvino. Kunyange hazvo vakawanda vari kufarira kubatana uku, vamwewo vari mumapato aya vari kutumira mashoko padandemudande reFacebook, Twitter nepa WhatsApp vachishora kubatana uku vachiti zviri kuitwa nevakuru vava hakuna kwazvinosvika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Chirongwa cheZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC chekuita misangano nemakambani anotengesa michina yemakombiyuta ekunyoresa vavhoti ebiometric voter registration kit chiri kutanga mangwana chichipera nemusi wechitatu svondo rinouya. Makambani anoti Lexton Group yekuChina uye Demalog Identification Systems yekuGermany ari munyika kuzoshambadza makombiyuta avo. Kambani yechitatu yeZetis yekuBelgium haina kuzobudirira kuuya kumusha. ZEC ichasarudza kambani imwe chete pambiri idzi yekupa basa rekuunza michina yeBVR. Michina iyi ichange ichiongororwa mashandiro ayo kuHarare Polytechnic nemabvuku Primary School nemusi weMugovera ozopedzisira kuMurape Secondary School nesvondo.
Makambani aya achanga achinyoresa vavhoti kuti paonekwe kuti mishina yavo iri kushanda zvakanaka here. Chikoro chega chega chanzi chiunze vana zana nemakumi mashanu vari pasi pemakore gumi nemasere. ZEC yadaidza vemapato ezvematongerwo enyika uye masangano akazvimirira oga kuti vauye kuzoongorora. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru werimwe sangano rinoongorora sarudzo reElectoral Resource Center vatawanda Chimimi avanoti havasi kufara nenyaya yekuti havasi kutenderwa kubvunza mubvunzo kumakambani aya.
Tanga tichifungidzira kuti pamwe tichapuwawo mukana wekuti tinge tichibvunzurudza kuti vacho vari kuti vane mishina iyoyo vanhu vakamira sei. Vanewo hukama here nevanhu vemuZimbabwe munowu. Tinge tichinyatsonzwisisa kuti vanhu vakamboita basa iri kupi. Takatarisirawo zvakare kuti tichapuwa mukana tichibvunzurudza kuti mishina yacho inoshanda sei pakunyoresa vanhu kuti vagozonge vachikwanisa kuzovhota. Uyezve kunzwisisa kuti pane here zviripo zvinoratidza kuti mishina iyo inogona kutambwa nayo kuitira kuti sarudzo dzedu dzinge dzichibikika. So ndiro mibvunzo imwe yatanga tichitarisira kuti sezvo tanga tadeedzwa kuti tinge tichiuya kuzoongorora zvinenge zvichiitika pakutesta mishina iyoyo tichapuwawo mukana wekubvunza.
Saka munozokwanisa kubvunza riini manja?
Sekuudzwa kwatakazoitwa nezuro takaudzwa kunzi aiwa sangano rimwe nerimwe richangotendedzwa chete kuuya nemunhu mumwe chete kuti anga achiongorora zvichange zvichiitika izvozvo. Kuti vanotaura kuti aiwa kana mazowana zvamuri kutapedza zvese izvi ndopamunozokwanisa kunyora muchibvunza. Asi havasi kunyatsokutsanangura kuti zvinobatsira papi kuzobvunza kana zvichinge zvekutesta zvese zvichinge zvapera. Takatarisa nyaya yekuda kutenga mishina yekuzonyoresa vanhu. Hatisati tanzwisisa kuti mari yacho yekutenga mishina iyoyo yati yapuwa here kuZEC kuti vange vachitenga mishina iyoyo kana kuti hurumende ndiyo ichatenga yega. Saka demand ratina yazva tirikurudzira ndezvekuti tikaudzwa kunzi Zimbabwe Electoral Commission yakazvimirira yega. Mari takaudzwa zvakare navachina masa kuti ichakabatwa kutreasury. Vakatiudza ivo mutsamba yakatinyorera kuti kune 40 million. Saka chiri kunyanyosa kutsatigadzisi kuti tinge takagadzikana ndechekuti mari iyoyo hatisati tanzwa vachina masa kana kuti Zeki ichitaura kuti vatambira mari iyoyo. Tiri kukurudzira kuti mari iyoyo ngaitambidzwe kuZeki zvichioneka so that tigoziva kuti Zeki chaiyo chaiyo yega ndo yabata mari uye ndo yega iri kutenga mishina yacho iri kudiwa.
Mukuru wesangano reElectoral Resource Center vatawanda Chimini vari parunare muHarare.
Vechidiki vezano PF vanoti vari kukurudzirana pachavo kunonyoresa mazita avo kuitira kuti vazokwikwidza musarudzo dzegore rinouya sezvo vasina chivimbo nevakuru vavo avo vakavhotera musarudzo dza 2013. Loida Moyo anotipa nyaya iyi.
Mukuru wezvechidiki mudunhu reManicaland vamubuso chingunu vanoti vanofanirwa kusunga dzisimbe kuitira kuti vakwikwidze zvakasimba zvigaro zvinosokwikwidzwa nevakuru vavo chete mubato.
Kamu nyaya yekutinganisimbirwa mugabe tisinotanitakitwa. Kamu nyaya yemademonstrations first target mayudli isu sevechidiki Manicaland hatidi izvozvo. Ngatiumbirwe kungwa nezvinhu zvinomise musangano maidea zvanoti vamugare vaine aponi aponi kamtwendeti.
Vachinguno vanoti nguva zhinji vakuru vebato ravo vanovambunyikidza ivo vechidiki kuti vasakwikwidze muzvigaro asi ivo vakuru ava vachivashandisa ava vechidiki kuita zvemirizhonga pamwe nekuti vechidiki vavatsigire musarudzo. Vachinguno vanoti hazvibatsiri kuramba vachiita maserogani ivo vasina kunyoresa kuti vavhote musarudzo. Nokudaro vari kukurudzira vechidiki vose kuti vagare vakanyoresa kuitira kuti vazokwanisa kuvhota musarudzo dzegore rinouya vachitsigira vamwe vavo vechidiki vanenge vachikwikwidza musarudzo idzi.
Saka mese muwadzi mauri sachairman zvapisi pazvese inshuwe kuti mavhoti dzivoti tingapeke matishirt tikapeke makepi tikaimba vamugabe kubva mangwanani tikarekodi asi tisina zvitupa kana tisina kurejestaizi vota hazvina zvatinobatsira. Kuruchechi kunozvigonda kusina mabasa pakafa vamwe vavo tikamira vanasexcaundi chegumi hakuna vakomborerwa muhomo. Saka chegumi chedu kunavamugabe ngechekurejesta to be registered voter. Hatishamisi within the provincial structure kana kungatike muri mumwe muine vanhu vasiri registered muvavoters.
Asi mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reCenter for Research and Development vaJames Mfumi vanoti uku kungotaura chete sezvo vechidiki ava vasina mukana wekupikisa vakuru vavo muzano PF. Dzimwe nyanzvi munyadzi zvematongero enyika dzinoti vechidiki ava havazi kufara nekunyengedzwa kwavakaitwa vachinzi vachawanirwa mabasa mushure mesarudzo dza2013. Asi nyanzvi idzi dzinoti vechidiki ava vanofanirwa kutamba vakachenjera sezvo zano PF iri iyo inotambira mazita evanhu vanofanira kumirira bato iri. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.
Makateerera kunepfenyura yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mutungamiri webhanga guru repasi rose reWorld Bank vaJim Kim vayambira kuti zvikamu zviviri kubva muzvitatu zvemabasa munyika dzichiri kubudirira zvinogona kutsvairwa nemichina yave kushandiswa kuita mabasa, danho rinogona kukonzera kusavirirana pamwe nekupinda muupoteri kwevanhu.
Chibvumirano chaitwa pakati pemutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai navaWalsh Mencube vachimirirawo bato ravo reMDC yavanotungamira chasiya vanhu vakawanda vachitaura pamusoro peukama hwevarume vanga vasingadyidzane kwemakore gumi nemaviri apfuura ava. Vatsvangirai vakanyoreranawo chimwe chibvumirano chakadai nezuro nevakafanobata chigaro chemutungamiri weNational People's Party amai Joyce Mujuru. Asi vamwe vane ruzivo nezviri kuitika vanoti mumapato ose ari kunyorerana zvibvumirano aya hamuna kunyatsowirirana, zvichapa kuti kuumba mubatanidzwa kunetse. Vachitaura pachiitiko chanhasi, vatsvangirai vatenda kuti kupatsanura kwavakamboita navaNcube muna 2005 kwakapa kuti kukunda ZANUPF musarudzo kunge kuchinetsa. Kukubatana kwemapato anopikisa uku kunorevei chaizvo. Muguzeya nyaya iyi tabata mutauriri weMDCT vaObed Gutu uye vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakarerekera havo kubato reZANUPF vagadzira chirumhanzu. Tatanga nekubvunza vachirumhanzu kuti vanoona sei.
Zviripo ndezvokuti MOU yavo ika kuda kuita chigwirangwe, kuda kubatana kuti varwise ZANUPF. Zvazvinoreva ndozongora kuti vese zvibhuru zvitukutuku, kana takutaura pane nyaya dzekutongwa kwenyika, vari kurwisana nezvibhuru zvihombe, asi neexperience zvibhuru zvitukutuku chichatanga kurobwa. Of course ndichechi chamai Mujuru ndokuti ndochisukusa kozotora iyo MDC yacho, ndozvazvinongoreva. Uyezve zvikurukuru ndezvokuti MDC haina simba rokurwisa ZANUPF. Iyovo yamamjuruwo haina simba rokurwisa ZANUPF. Ndo zviripo chete.
Vagotupindura itinzwa.
Nyaya iripo ndeyekuti isu tichiita memorandum of understanding navamwe ava kutaridza kuti tinomuonere mumwe, tiri vanhu vagara vachida kuti tivandutse Zimbabwe, tibise vana veZimbabwe kubva muuranda hwavakaiswa nehurumende yeZANU, tivayambuse vasvike muKenani umo mavanenge vachigara zvakanaka. MOU awa anongotaridza kuti vanhu vana veZimbabwe vaakuda kuti vashande vose, vakwikwidze nechikwambo chanesa, chikwambo chiripose mafacets ose esociety, muekonomy, mueducation, muhealth, mubusiness, mumachechi. Chikwambo ichi chapedza nyika, chaiuraya. Saka isu tichibatana navamwe kudai kungotaridza kuti tiri kuda kushanda pamwe chete, muonero wedu mumwe chete, ticharamba takasimba. Kuwanda kwedu ndo zvinoreva kusimba kwedu, zvichireva kuti tichipinda muna 2018 tinenge tiri vanhu vari kupindamo takabatana takasimba, tichinohwina tichibudirira one time.
Vachirumhanzi, hanzi kubatana hukuchaita kuti vakunde musarudzo?
Aiwa, hapana kubatana kuripo, nokuti chinongotadza ndokuti manumbers akawanikwa neMDC pamaelections apfuura ari kutodzikira. Ndosaka vakazoita zvepandi zveMDC zvawanda, asi ZANUPF inongova imwe chete. Ende zvezvazvinoreva ndozvokuti
kwete mafaction akawandisa, comrade.
Ndimi munozviziva izvozvo kuti kuna mafaction. Hatikurambidzi kuti musada kuzvive henyu zvamusingazivona.
Yemanje muri kukashanda kureengaende
mazira chirega ndipedze. Ndandati inini MDC yakazopatsanuka yava na MDCT MDC chicha kuti nhasi uno pava nepati yamai Mujuru. Saka zvazoreva ndezvokuti mapatizi ese aya ari kuda kuvhoterwa navanhu vari registered, asi ZANUPF iri kuramba ichiwedzera uwandu hwavanhu. ava vachidi vachitora muhwandu hwavanhu. Saka zongora ndezvekuti statistically vanongoramba vachingori a weaker party or entity. Zvozva zvinongoreva chiti kukutsirana zvifungwa ava vari kutsvagavo zvinzimbova havo zvokuti vave relevant mupolitics. Asi zvazora muchavona manje manje vachadambukana because ipapa pamai mujuru vachati ainda ndiri president kwangu imi vatsvangirai muri president. Toita sei pazvigaro hapo zvee vana vaguti ivavava vatotaura navachati aiwa zvisi takanguri tarova ndimatire mbizi saka chinzvimbo ichi ndechangu.
Vaguti.
Kungotaurawo kweyama yangu kacomrade. Nyaya iripo ndeyekuti isu hatisiri munyaya dzematongerwo enyika kuti tsvage zvinzvimbo. Ndopatinosiyana nezano. Tiripo kuti tivandudze magariro evanhu. Nyika yedu ibudirire. Takapinda mupolitics nokuti tinoda nyika yedu. Tiri muchirungwa vanonzi vaya mapatriots. Nyaya yezvigaro ndoisina kana nebasa rose mukufunga kwedu. Kubatana kwatiri kuita kuti tiita maMOU hakusi kubatana kukurukira zvinzvimbo. Zvinzvimbo vanorwira zvinzvimbo tovaziva vari kuzano. Ndosaka pari zvino vari kutatsurana G40 naCosti ikasubwira wazodai uyu wazodai sandimuyo wazodai mahoka wazodai vachinetsana pachavo vachitashurana vachitamburana tasiyana nevezano vanoda kuba kukurokoza kukupadza nyika kusara yava mambembe zvaaita izvi. Ndopatinosiyana nevarume nevakadzi vokuzano. Isu tiri mapatriots
naiva guti vanengambotaurirawo here
zvinoda kusveta ropa.
Naiva guti mungambotaurirawo here irumomo yeZimbabwe kuti paOMU yenyu chinzvimbo chavatsvangirai chiri papi chamai mujuru chiri papi.
Ndosaka tiri kuti comrade isusu maMOU hasi zvinzvimbo maMOU memorandum of understanding muchirungu ndeyekuvaka Zimbabwe.
Avo vanga vari mutauriro wemDCT vaObed Gutu. Manzwa zvakare kubva kune vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakarerekera havo kubato reZANUPF vagadzira chirumhanzu. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare.
Zimbabwe Revenue Authority kana kuti Zimra yazivisa nhasi kuti mari yayakaunganidza kubva kumitero muchikamu chekutanga chegore yakawanda kudarika yayanga yakatarisira nezvikamu zvitanhatu kubva muzana. Zimra yazivisawo zvakare kuti mari yechikamu chekutanga chegore rino yakakwira nezvikamu gumi nezvina kubva muzana kana zvichienzaniswa nenguva imwe cheteyo mugore ra2016. Bazi rinoti gore rino rakanga rakatarisira kuunganidza mari inoita $812.94 million asi rakazogumisira raunganidza $862.7 million kubva kumitero. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveupfumi vamasimba kuchera.
Zvinoratidza kunge Zimra inenge ichishanda asi mukatarisisa muchaona kuti fomu inei ndoine kupera kwegore. Doe ne kushanda kumari kwa kati wandei. Azina chila tiko jemtu ufume wedu uwa asi mkira kana pane zanwane zaiti. Mgona tukongo ti wanu wakati shandise imarifa kupera kwa kwa kwa. Matake kwa wano kwanza uudi ano kwanza kuwa niko akati kwenye.
Warukuti uo ne mitemu ya wakaisa uo esu kuba droge mitero. Ndoo shimge za kwenzero kutu wanga wachua na marifa.
Tunoona kuti pachine makepu akawanda. Kuti Zimra inofanira kunge ichidhilana. Mucharangarira kuti mavhiki maviri matatu apera paiva nenyaya yaitobuda mumapepanhau yokuti vakarasikirwa ivo nekamera yavo kupa zvichireva kuti pane mabasa akawanda anenge achifanira kunge ari.
Ko mitemo yakadzipo yakaita sana Statutory Instrument 64 yakarambidzawo kupinda kwezvinhu munyika zvigadzirwa zvimwe kubva kunze, hamuoni here ine chekuitawo nekuwanda kwemari yavakawana?
Hatisatonyatsa kuona kuti mari yacho inowanda sei nekuti indastri dzemunomu hadzina cheuviri chazati dzakwanisa kuwana, hadzisati dzawana capital nezvimwewo zvakadaro. Saka regai tizoona kuti maybe nekutamba kwenguva kandazoona kuti mari dzavo dzavanokwanisa kunge vakawanda kubudikidza na-SI-64 dzinenge dzakawanda sei.
Ko tichitarisawo icho chikamu chasara chegore munotarisira here kuti zvinhu zvingashanduka?
Zvone chanduko huru ichiitika nekuti hapana zviri kuratidzwa kuti pana zviri kuitwa kuti zvingava kuvandudzwa kwemutemo zvingava kuitira kuti upfumi hwedu hunge huchisimukira. Saka ndoone kuti pakaitika shanduko yakawanda ndokufunga kuti izvozvo kuti tange tiro sikirawo padzo dzechaket asi hazvisi kuzokudza kupfuma.
Avanga vari nyanzvi mune zveupfumi vamasimba kuchera vari parunare muHarare neStudio 7.
Munhau dzemitambo, makundano makuru emutambo wegolf eZimbabwe Open apfungaidza utsi nhasi, asi pasina chinoshamisa chiri kutarisirwa kubuda kubva kuvatambi vemuno. Michael Cariati anotipanya inotevera.
Vatambi zana nemakumi mashanu nevatanhatu vapinda munhandare yeRoyal Harare Golf Club nhasi vakatarisira kutora mari inoita iyo mazana maviri nemakumi masere emari yekusouth Africa yemarun ichapiwa anenge akunda panopera makwikwi nemusi wesvondo. Asi hapana chinoshamisira chiri kutarisirwa kubuda kubva kuvatambi vemuno avo vanga vachingotatarika kwemakore gumi nemanomwe apfuura pasina kana mumwe chete asvika pedyo nekutora mukombe wakakosha uyu. Vatambi ava vari kukundikana kukwikwidza zvine mutsindo makundano aya zvekuti mukombe uyu hausati wambosara muZimbabwe kubvira muna 2010 apo makundano aya akadzoka kwapera makore masere usingatambwe nemhaka yekusvikwa kwemari. Mutambi wemuno akapedzera kutora mukombe uyu ndiMark Matnauti uyo akakunda muna 2000. Gore rapera mutambi wemuZimbabwe asi achigara kuAmerica Scott Vincent ndiye ega akakwanisa kupa vatambi gumi vekutanga asi aive kure nekutora mukombe sezvo akapedza ari pachinhanho chechishanu. Izvi zviri kureva kuti mari inoita iyo miriyoni nezviuru mazana masere emarandi iri kubviswa nemakambani emuno iri kuenda kunze kwenyika sezvo vatambi gumi chete vanobudirira ndivo vanopiwa mibayiro yemari. Kunyange hazvo vari kutarisira kutamba zvakanaka gore rino vaonisimo kapitembenuka avo vanozivikanwa zvikuru mumutambo uyu vanoti vatambi vemuno havasi kuwana mitambo yakawanda yekukwikwidza kuti vakwanise kusvika pakutamba sezvinoita vari kushanya.
Vanhu vemuZimbabwe havasi kuwana nguva yakawanda yekutamba golf and havasi kuwana the same conditions iri kusetwa course as vanhu kusouth Africa. They play the same conditions, they play week in week out competitive golf. Isinenge tiri ngori I think we hit balls but not for competitive golf. Tine tiriko kurange but zvinoda competition kuti tive takasimba.
Zimbabwe Open inotambwa kwemazuva mana uyezve ichapera nesvondo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Cariati.
Muchirongwa cheWomen's Roundtable na 8 PM tiri kutarisa matambudziko akatarisana nemadzimai ari kumanzou kana kuti kuArnold Farm kumazowe. Iyo famu yakapiwa kumudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe kuti vachengetere mhuka dzesangano ravo. Izvi zvinonzwa siya madzimai aya nemhuri dzavo vasisina pekugara.
Kana muchitaupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko, tumirai ku Studio 7 WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi.
Vatungamiri vakaumba MDC muna 1999 vaMorgan Tsvangirai navaWashman Ncube vanobatana kuitira kuti mapato avo aite mushandira pamwe musarudzo dza2018.
Vechidiki veZANU PF vopika kuti rwendo runo vachakwikwidzana nevakuru vavo mumaprimaries ebato ravo vachiti vaneta nekunyeberwa nevanhu vavanga vachivhotera nguva dzose.
Michina yebiometric voter registration kits yoedzwa mashandiro ayo kutanga mangwana.
Tabva tasvika kumagomo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai mina Chris Kande nantungamiri Nkomo munhau dzechiNdebele.
So kuizika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela kustudio 7 ngolwesine mhlaka 20 Mabasa 2017 nguChris Gande.
Lo ntungamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
In this respect, that I am both relieved and pleased to have to sign a memorandum of understanding with Professor Nyoye here present as the first step towards undoing the damage we caused ourselves.
Umkhokheli webandla leMDC uMnumzana Morgan Tsvangirai lo mkhokheli welinye lamacele eMDC uMnumzana Walshman Ncube balobelana isivumelwano sokusebenzelana ndawonye kuyiwa kukhetho.
Belincedisa lisebenza ma-district chain awe Zimbabwe 24 provinces eBinga, eLupane, eNkayi, Mangwe, eNsiza, iBelfrish district, iMberengwa district, Chibi district, Gokwe North leGokwe South.
Inhlanganiso ephathisa amazwe omhlaba eWorld Vision International yethule umbiko wokuphumelela kohlelo lokuthuthukiswa kwamantombazana kwezemfundo.
Kambe uchoni umkhankaso webandla leMDCT okulobelana izivumelwano zokusebenzelana lamanye amabandla aphikisayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona phaya emsakazweni weStudio 7.
Umkhokheli webandla leMDCT uMnumzana Morgan Tsvangirai lo mkhokheli webandla leMDC uMnumzana Walshman Ncube namhla balobelane phansi isivumelwano sokusebenzelana ndawonye njalo esokungena kukhetho oluzayo luka 2018 bemanyene kuvika uMavis Gama.
Lesi sivumelwano salamhlanje silandela esinye njalo esifanayo phakathi kukaTsvangirai lo nkosikazi Joyce Mjuru, umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo ele National People's Party. Bayavumelana bobabili ukuthi indlela kuphela engalandelwa yikuletha umbuso oqobo okukhulula eZimbabwe libuswe nguhulumende onakekela izizalwane zakhe. Emkhosini walamhla owenzelwe emzini kaTsvangirai utshengise ukusola ngesehlakalo sokuhlephuka kwebandla leMDC ngomnyaka ka-2005.
It will also be equally dishonest not to recognize that in our journey, Professor Ncube here present and me, we both made our own mistakes. We split our party in 2005. The cost of that vote splitting, in addition to the blatant manipulation of results, has delayed change for the people of Zimbabwe in 2008. Ladies and gentlemen, it takes humble leadership to accept that one's mistakes, but it also takes bold leadership to correct those mistakes.
Uncube laye ugcizelele ukusisola isehlakalo sokuhlephuka kwebandla leMDC ethi lokhu kwenzakala kungazange kwaqakathekiswa uZulu elizweni.
I too take personal responsibility for the mistakes that we have made in the past.
Lami ngiyavuma umlando walokho okwenzakalayo. Lapho saphosisa khona izinqumo esazenzayo zazingelani lokuqakathekisa uZulu. Phezu kodaba lokuhlephuka kweMDC okukhulunywe ngakho ngupresident. Kungakho siyavuma ukuthi sehlukanisa abantu, sehlukanisa lamanani alabo abaphatheka kukhetho, kodwa okuqakathekileyo namuhla yikuba singaze sawaphinda njalo lawo maphutha, kodwa sithathe amanyathelo azokwenza sibe ngabanakekela uZulu weZimbabwe.
Isizathu esikhulu esenza behlukane ngaleso sikhathi kwakuludaba olwalusegudwini lokhetho lwedale leSenate. UTsvangirai ngaleso sikhathi wayekubeke sobala ukuba ibandla lingangeni kulolo khetho, lingaze laba khona lelo dale ngoba liyindleko kuhulumende, kukanti uNcube labanye bakhe babe lombono owawehlukile befuna ibandla lincintise. Bobabili bagcizelele ukuqatheka kokuthi uMongameli Robert Mugabe lohulumende wakhe weZANU-PF basuswe embusweni ngoba belocuku lenketha yabechabi lokungahloniphi izifiso zabanye. Umzekeliso kuludaba lokubulawa kwaZulu emaNdebeleni lenkabazwe ngombhuqazwe weGukurahundi okulandulwa nguMgabe lamhla lokhu engafuni ukuxolisa ekuchaza njengokuthi kwakuyisikhathi sokuhlanya langabe sedlula inkulungwane ezingamashumi amabili 20,000 abalahlekelwa imphefumulo, abanye lalamhla lokhu beseselawo amanxeba enhliziyo. Umona ukuxabanisa abantu kanye lenzondo bethi yikho kusegazini labezanu PF, kungakho abamabandla aphikisayo la ethi sesifikile isikhathi sokuba basuswe embusweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Inhlanganiso ephathisa amazwe omhlaba eWorld Vision International lamhlanje ethule umbiko oqakathekileyo wokuphumelela kohlelo lokuthuthukiswa kwamantombazana kwezemfundo oluphansi kwesihloko esithi Improving Girls Access Through Transforming Education. Unompumelelo moyo usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Obona ngokuqutshwa kohlelo lwe-iGate enhlanganisweni eye-World Vision International, umnumzana Mvelo Mjimba uchaze ukuba eziqintini ezilichumi abasebenze kwizo ezibalisa iBaitbridge, Insiza, iMangwe, iLupane, iNkayi, iBhinga, iChivi, iMberengwa, iGokwe South leGokwe North, inani lamantombazana aqhubeke iminyaka emine besiza esikolo likhuphukile. Lalapho okwembiwa khona amatshe aligugu ethi abantwana abangabafana labo bebengayi esikolo, kodwa ngemva kohlelo lwe-iGate bagcine besiya labo esikolo.
Belincedisa lisebenza kuma-districts angu-10 awaZimbabwe 24 provinces, eBhinga, eLupane, eNkayi, Mangwe, eNsiza, iBaitbridge district, iMberengwa district, Chivi district, Gokwe North leGokwe South. Kuhlela desisebenza imali esebenze kweminyaka emine, 4 years, kusukela ngo-2013 kusiyafika ku-March 2017, ihlanganisa yonke ibe yi-£14 million. Besincedisa sisebenza kakhulu ezikoleni ezingabout 467 schools.
Izikolo ezingamashumi amane lamashumi ayisithupha lasikhombisa ezingaphansi kohlelo lwe-iGate, lapho amantombazana adlula inkulungwane ezilikhulu atholiswe usizo kusukela ngomnyaka ka-2013 lwaphela kunyanga edlule.
Okunye sesiphinde sakwenza ukuncedisa futhi sananzela ukuthi sathi abantwana bahamba umango omude uma besiya esikolo. So kuprogram le-iGate senelise lokuthi siphathise amabhayisikili, senelise ukunika more than 25,000 amabhayisikili esikolweni.
Obona ngezemfundo eMathebeleland North, unkosikazi Boyitatelo Mguni uthe yebo amantombazana asahamba umango omude, kodwa abazali lohulumende baphakathi kokukwenqabela lokho, ethi lakwezinye indawo abazali sebezakhela izikolo uhulumende ancede ngokuletha otitsha lamabhuku lokunye okudingekayo.
Imizamo yokuqalisa izikolo endaweni lapho abantwana bangasoze bahambe khona umango omude. Imizamo yakhona vele kusuka kubazali babantwana lama-communities atshiyeneyo, sebeqalisile badala sebekubona ukuthi kufanele ukuthi umntwana ahambe isikolo.
Umnumzana Shadrack Khuphe we-SNV uthe yebo abafundi bahamba imango emide besiya esikolo, njalo labazali endaweni ezibalisa iBhinga, iGokwe leBaitbridge banakho ukubhadala imali yesikolo ngezilimo kumbe ngezifuyo. Ngakho uhlelo lukahulumende lokuvumela abazali luza ngenxa yokusilela kwemali ezweni.
Uhlelo lokubhadala ifees ngezilimo lezifuyo into evele sijayelekile emaphandleni, ngoba imali kayitholakali. Kuvelele singathi ivelele ukuthenga nje emashop, basebenzisa khona ukutshintshanisa izilimo zabo lezinto ababezidinga emashop. Indawo zinjengeGokwe, oboBhinga, aboBaitbridge, indawo ezivamileyo.
Uhlelo lwe-iGate lutholiswe imali efika izigidi ezilichumi lane yinhlanganiso yeNgilandi i-UKAID ngaphansi kohlelo lwe-Girls Education Challenge oladonsa iminyaka emine, njalo i-World Vision International iphakathi kokukhankasela ukuthola enye imali. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Ikomishini yezokhetho ihlanganela bamabandla ezombusazwe enamuhla labenhlanganiso ezizimeleyo ibachazisela ngokuqala kohlelo lokuvivinya amankampani amabili adinga ukuthengisela eleZimbabwe imitshina yokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo. Umgcini sihlalo weZimbabwe Electoral Commission uNkosikazi Rita Makarau utshele umhlangano wanamuhla ukuthi ukuvivinywa kwamankampani la kuzaqala kusasa kuphele mhlaka 26 ngeviki ezayo. Amankampani adinga lumsebenzi athi abalisa iLuxton eyakwele China leDemalog eyakwele Germany njalo azamele etshengise ubungcwethi bemitshina yawo eyama-biometric voter registration kits. Ezanqoba yiyo ezathola lumsebenzi. Umakara utshele abenhlanganiso ezizimeleyo labezombusazwe laba ukuthi bayavunyelwa ukuzebona amankampani omabili la evivinywa ukuze bencedise izek ekukhetheni inkampani ewaziyo kuhle umsebenzi. Ukulingwa kwamankampani la kuzaqala kuzagoqela ukuya ezikolo ezimbili esemavuku High leseMurape Secondary lapho azabhalisa khona abantwana ababe belingisa abantu abazavota ngomnyaka ozayo. Sixhume isiphathamandla senhlanganiso ye-Election Resource Center yona ezaphatheka ekuvivinyweni kwamankampani la umnumzana uSeni Sifanda.
Silalo ulwazi lenhlakanipho yokuthi yikuphi okudingakalayo ukuthi kuthengwe ukwenzela ukuthi umsebenzi lo okumele ubanjwe owokuthi abantu balobise amagama abo besebenzisa le biometric system ukwenzela ukuthi siyikhangelisise njalo sibe leqiniso ukuthi yimtshina esetshenziswa kwamanye amazwe okokuqala aseke ayenza lo msebenzi. Okwesibili, njalo sizakhangela lokuthi limtshina iyahambelana nale ntengo leyo abafuna ukuyithengisa babe khuluma ngayo. Njalo okwesithathu, kuyabe kuyikukhangela ukuthi yimtshina yini eqinileyo njalo ehambelana lo mumo wethu lapha eZimbabwe. Ngoba ikhona imitshina esebenza kwamanye amazwe engasebenza lula ngenxa yokuthi la amazwe asethuthukile kakhulu, ikanti thina ngapha hlangothi lwethu lwe-Afrika kuyabe kufunakala imitshina engakwanisa ukusebenzelana lathi ngapha ngenxa yokuthi ezinye izinto zethu azisebenzi kuhle.
Yebo, ibalulekile imitshina le ebaba Sibanda, kodwa lisakhuluma yini njengenhlanganiso ezizimeleyo laba amabandla aphikisayo, lisakhuluma na ngenye inguquko emele yenziwe kudaba lokuqhutshwa kokhetho, kumbe selikhohliwe selikhangelane le mitshina le kuphela?
Hayi, kuqakathekile kakhulu ukuthi kulungiswe izinto eziningi ezedlula limtshina, ngoba imitshina yimtshina kuphela, kodwa okudingakalayo ukuthi abantu bazakwanisa na ukuthi wonke umuntu abe lelungelo lokuthi igama lakhe lilotshwe ukwenzela ukuthi lumnyaka obuyayo akwanise ukuyangena ekhetha. Njalo kwesibili, kumele sikhangele ukuthi kulezinto eziningi nxa sikhangele ezamaradio kumathelevini kumabonakude ukuthi bayavunyelwa na abanye abantu nakumaphephandaba abangayisibo bebandla leli elibusayo ukuthi labo bekwanise ukukhuluma, labo bekwanise ukuchasisela abantu ukuthi bona baphetheni. Njalo okunye okuqakathekileyo, siyakwazi lapha kuba lokudlwangudlwangu ngaso kusiya ekukhetheni. Abantu bayalimala kakhulu, abantu bayatshaywa njalo kule mpilo ezilahlekayo ngenxa yalokho. Ngakho lokhu ayisonto okumele yenzakale.
Umnumzana uSeni Sifanda ngowenhlanganiso ye-Election Resource Center.
Kulive Talk lamuhla kuhlelo lwabesifazane asihluzeni bomama sixoxa ngokuhlakamezwa kwabantu abasuswa eplazini le-Arnold Farm uNkosikazi Grace Mugabe lenhlelo eziqhutshwa ngabesifazane ukuzithuthukisa.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo.
Izolo umkhokheli weMDCT umnumzana Morgan Tswangirai ulobelane isivumelwano sokusebenzelana loNkosikazi Joyce Mujuru. lamhlanje ulobelane esinye njalo lomnumzana Walshman Ncube webandla elahlubuka kwelakhe ele MDC. Sokuchisichoni ke lokhu kwezombusazwe eZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele wake waba ngumeya wakobulawayo engwebandla lezanu PF umnumzana David Ndlovu endawonye lelunga lebandla leMDC ekhokhelwa umnumzana Walshman Ncube umnumzana Ngabutho Nicholas Mabhena. UNdlovu nguye oqala lingxoxo.
Elamandla suwele zanu, elamandla izanu PF ande kokuqala izanu PF. Some people can say PFs up for the Zan and Dad. Zan is the only one that has an institution. Oh, I just want to look at the Premier and what evening 11:20, I want to look at this again. Would I say the second I want to see the winner of Malik? What I'm going to look at the second I want to have any.
Mnumzana Mabhena wena uthi ubona ngani ubambana lokho esikuzwayo kuza yenza ukubana ibandla lezanu PF linqotshwe.
Ukubambana lokho nga kuphumelela kutsho ukuthi nato zekhetho ka-2018 iZANU-PF kayisoze ibe khona embusweni ngoba siyakhumbula ukuthi iZANU-PF yadliwa ngo-2008 kodwa kwahluphayo yikuthi-ke thina abamabandla aphikisayo sasingabambananga yikho-ke singasazange sithole lokho okuthiwa u-51% ukuthi sithole isihlalo sikamongameli kodwa siyakhumbula ukuthi kungasasihlanganisa inani labameli bendlini esishayamthetho laliphezulu kulalabo
Mnumzana Ndlovu, wena uthini ngembono kaMnumzana Mabhena lapho uthi yena hayi kusiyafika u-2018 iZANU-PF yabe ingasekho embusweni?
Into engihluphayo kuphela yinye ukuthi nxa sikhuluma ngebandla political party, i-political party ngikwazi kwami sikhuluma nge-ideological concept. Amabandla alama-ideological concept ehlukeneyo, that's why ngamabandla ehlukeneyo bazahlangana njani bona vele ama-concept abo kumbe ukuzwisisa kwabo kumba ngazo kungahambelani. Mina into eqinisa ukuthi kusiyafika u-2018 bayaqala futhi ukudonselana ngoba vele ideological abahambelani, okwenza behlukana osekubahlanganisile kuyini okuzakwenza bahlale bendawonye kuzaphinda ku into yakhona vele ngiyayibona soze yafa yaphumelela. Kuzaphumelela kathesi uzizamanye sekuqalisa ukuthi mina nge-dolomist ngiyedwa into ezakwenzakala.
Mnumzana Mabhena, ya nanko-ke umbono kamnumzana.
Okuqakathekileyo kakhulu ukuthi amabandla la amabili asayine isivumelwano ukuthi aqale kuhle izingxoxo lokuthiwa i-MOU ngamabandla esingathi inkaba yawo iku-1999 ngo-February laphana eChitungwini lapho kwahlangana khona inhlanganiso zabasebenzi, inhlanganiso zabantu esingathi i-civil society lapho okwaphunywa khona lo mhlahlandlela okuthiwa i-National Working People's Convention ukuthi so njengoba sasesibonile ukuthi ibandla leZANU-PF lase lihambe laya emakhiweni e-Washington DC laya kuya nalokho kuthiwa i-Economic Structural Adjustment Program okwenza ukuthi amafemu ethu avalwe. Sivele sikwazi futhi ekuqaliseni ibandla leZANU-PF ngo-1980 sivele lithola umbuso babevele bethiwe ngamakhiwa ama-British. Ubaba uNdlovu ngicabanga ukuthi uyakwazi lokhu ngoba nithemba wayekuZapu ukuthi iZapu ingaphi umbuso ngo-1980 kwakuyikuthi iZapu ibonakali lobudlelwano lebandla le-ANC namanye amabandla ayesekelwa yi-Soviet Union. Yikho-ke kwasekuphiwa-ke umgabi ama-British ancedisana leZANU-PF ukubulala abantu bakithi nge-background kuthe kusuka lapho kwangena i-structural adjustment program. Yikho-ke abasebenzi labantu abahluphekayo bahlangana eChitunguza ngo-1999 bathi kasintheni-ke lokhu indlela ilizwe libuswa ngakhona. Yebo, ye siyakuvuma ukuthi saba sasuka sathi sihambe endleleni sakhubeka sagwenxana kodwa sesikunanzelela ukuthi ukuze siye phambili kumele sibuyele khonaphana ku-1999.
Umnumzana Ndlovu uyatsho lapha umnumzana Mabhena ukubana kuningi okubambanisa amaxuku wona la kade sehlukene kulalokhu okwehlukanisa. Uthini wena?
Ukukhuluma ngolutho kulula kulokwenza practical. Mina ngikwami ngathi soyicela isivuthile kodwa into engayitsho ukuthi wona la mamandla ukhulume nge-structural adjustment program wena abantu bayebahamba bayo ukhulumeke futhi wathi uNdlovu wayekuZapu uqinisile sikanguZapu wena bayebahamba bayacela yena le-structural adjustment program. Wena nginanzelele ukuthi uma angithuki angibona inyamazana kuthanisa inyamazana zingayibamba ziyibulale ikushiya kwakhona khona phana nitanambukela uthi uliwa njani asasa. Ngithe zayicela isivuthile.
Hayi postela kwelo kugcina mnumzana Mabhena
usekhohliwe ubaba uNdlovu ngimkhumbuze ngo 1991 wayephethe ezezimali usasengubaba uShizero yikho wangeniswa khona lokho kuthiwa Economic Structural Adjustment Program yayingabi khona into kuthiwa yi-MDC. So ubaba uNdlovu angatshela abantu ethi thina yithi esabuya lama-neoliberal policies eZimbabwe okwabulala ama-industries ethu.
Ulale lokugcina.
Angithe ngiyamuzwa. Mina bengikhuluma i-MDC, MDC nga-1999. Bengikhuluma ngokuthi bona baba ku-MDC ngo-1990, abafuma MDC ngo-1990, yibo ababekhona ku-ZANU-PF, yibo abathiye behlangele khona into ebengiyitsho kuphela.
Hello ke umnumzana David Ndlovu wonke waba ngumeya wedolobho lakoBulawayo engowebandla leZANU PF ubexoxa endaweni lelunga lebandla leMDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabhena.
Ikula labesifazana abeZimbabwe abase South Africa selibumbe inhlanganiso ejonge ukulwela amalungelo abo lokubaxhasa kunhlelo zamabhizimusi abafuna ukuwasungula. Linhlanganiso ebizwa ngokuthi yiZim Imbokodo ithi inhloso yayo yikugcwalisa amaphupho abo mama bonke beZimbabwe okugoqela abaphandle kwelizwe labaselizweni. Kuviga uBenedict Nhlapho.
Ikula labesifazane lele lizibiza Zim Imbokodo lithi sesedlule isikhathi sokuthi omama badelelwe bavalelwe phandle enhlelweni zamabhizimusi loba ukungcindezelwa. Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZim Imbokodo unkosazana Beatrice Matutu uthi bahlale phansi bakubona ukuthi ayikho inhlanganiso elwela amalungelo abomama beZimbabwe ikakhulu emazweni. Ukuhlangana kwabo lokhu sekubaphe amandla okuzimela nokuzilwela njengabesifazane. Uthi kusukela kathesi osethinte umfazi usethinte Imbokodo.
Umama makafunde ukuzimela, makangafi ngoba akasazi ukuthi ayenzeni. Thina sikhona ukuncedisa umama ukufunda ukuzimela. Ubaba uyohlalela inhloko yomuzi kodwa umama akabe umgogodla mbi intamo ekwazi ukuma iqondise inhloko.
Uthinhlanganiso yabole kayikhethi yemukela loba ngubani umama owenza loba yiwuphi umsebenzi, loba yiphi ibhizimusi, loba yiliphi iphupho alalo, loba ithalenta afisa ukuziphilisa ngalo. Isikhulumeli salinhlanganiso unkosikazi Corence Mkhosi Ncube uthi inhlupho zonke omama abalazo bazathi ngokufika embokodweni zichobodiswe babuyele sebelentshukuntshu lamaqhinga okufeza amaphupho abo.
Injongo yethu ikuthi nje singomama sinakekelane, sakhane, sikhulisane, sihloniphane. Singomama sizimele, sinawo amakhono singomama kodwa singazi ukuthi siqonde ngapi. Ingena lapho ke Imbokodo.
Inhlanganiso ithe ngokubunjwa kwayo ngumpalakazi nyakenye yahle yaqala ukusebenza. Ibingenye inhlanganiso eziqoqa impahla lokudla kokuxhasa izakhamuzi zetsholotsho ezadilizelwa imizi lizulu lesikhukhula. Unkosazana Matutu uthi baphakathi kokudinga usizo kuloba ngubani ukuze basize omama abaswelayo. Lolu sizo lugoqela ukusetshenziswa ngabesifazane nxa besesikhathini, izigqoko, izingwalo, imali lakho konke okungaphathisa ngitsho labantwana abangamantombazana abaswelayo. Unkosazana Buhle Dube ngomunye wasebengamalunga ale nhlanganiso kanti yena unxusa umama bonke beZimbabwe ukuthi labo beze bamanyane ukuze ndawonye belwele lokuvikela amalungelo abo.
Njengomama ophila kule society esiphila kiyo lezi nsuku, umama ophila ngaphandle sihlangana lezi nkinga eziningi. Omama bayahlukunyezwa, omama bayathathelwa phansi emendweni kube semsebenzini. Ngakho thina singomama siyakhana, siyaduduzana, siyabelana, siyafundisana.
Ngakulunye uhlangothi unkosazana Sandra Ncube laye oselilunga uthi kubo bonke omama abalesifiso zokuthuthukisa loba ukusungula amabhizimusi abo nanti ithuba.
I-organization njalo esizayo kakhulukazi kulabo abantu abafuna ukungena entweni eziningi yabo ekuthini njekucula, ukupheka, ukubhekha, siyafundisana into ezinjengalezo. njalo futhi sikhona njalo siyizini imbokodo yakuncedaneni kuma challenges wonke nje amaningi ngasikeneyo ngawuza kuzini imbokodo uyabukwazi ukuthi usekhaya.
Nkosazana Mathuthu uthi sekuqoqwe umkhosi omkhulu wekuthula inhlanganiso le ngokusemthethweni eJohannesburg ngenyanga ezayo.
Inhlangano yezimi imbokodo izovusethula ngokusemthethweni mhlaka 7 May ngeMother's Day eBZB Combined School kukhona Peterson lo priest. Umama ofuna ukuzoadvertiser kumbe ofuna ukuzothengisa ngalelo langa sifake itafula. Inhlangano yezimi imbokodo isiyiregistered organization. Owa 7 May ikuzoyethula ebantwini.
Kuyimvama kwele South Africa ukuthi uthole kuthiwa umama uziphoze phansi esitezi loba ubulewe ngumkakhe ngoba bengelayo indlela yokwabelana labanye inhlupho zabo. Labo abalesifiso sokusungula amabhizimusi iningi labo ligcina lidanela ekuthengiseni iziwiji lemibhida ngokuswela ulwazi. Izimbokodo yonake ithi konke lokhu iza kuqeda kuphele du. Melitulo 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Nhlapo.
Uhulumende wele Melika uqoqa ukusebenzelana kabanzi laba kumsebenzi wamasiko lemidlalo yokulibazisa uZulu enjengokulingisa ukudweba ezomculo lokunye ukuphathelane le art ikakhulu emkhosini walonyaka umbukiso oyiHarare International Festival of Arts iHaifa. Uhulumende wele Melika ukhangelelwe ukuletha abaculi labalingisi bamabhayisikopo abaningi ukuzojabulisa uZulu emkhosini walonyaka oyiHaifa. Lokho kwamukelwe ngenjabulo enkulu izizalwane zeZimbabwe ezisikumsebenzi wamasiko lezemidlalo. Ukuze sizokunengi ngalolu daba, uMike Hobe oStudio 7 ube lethuba lokuxoxa lomnumzana Zenzele Ndebele ingcwethi yezemsebenzi we-art.
Ngibona ngathi into enhle ukuthi kuzokubela ngale exchange sama ideas phakathi kwabalimi kanye nabantu ngoba isiphila ine ilizwe lengathi global village lapho iyo location these days akulandaba ukuthi uzobaphi kumbe ngathi but abantu abakhonza uma i-content isikhathi abantu abasendaweni ezijeneyo.
Njengoba uhulumende welemelika uzabeletha abahlabeli babo lamabhayisikopo abo, awungitsheleke mnumzana, lokho kuzathuthukisa i-industry yethu yemidlalo lamasiko kanjani?
Culture is something dynamic njalo ekhulayo. So ukuthi abantu nje behlangane bekone ukuthi kwamanye amazwe abanye abantu benzani kuyini abangafunda kona. Kwesinye isikhathi it's not about ukuthi umuntu uzafike ebuke kubele ehambe but uyathola ama-ideas ukuthi wena eyakho industry ungayithuthukisa njani. Also ukuthi ungasiqala nabantu elingagcina lisebenza lonke ngathi kona ngesikhiwa i-collaboration.
Njengoba ubudlwenani lolu uzabe gcinela edolobheni eHarare, abahlabeli abadabukela kwamanye amadolobha bazathuthukiswa kanjani?
And iHarare Festival of the Arts doesn't mean that exclusively abantu abakhona phana ngabantu abavele eHarare kuphela. Bakhona abartist abazavela all the corners of the country kuhamba kufestival yanaleya. And unfortunately, opportunities cannot come to everyone at any given point.
Ngombono wakho, ungathi ukulethwa kwabahlabeli lamabhayisikopo lawa kungaba kuyinto ezovimbela impumelelo eyabahlabeli bethu njalo abantu abafana lawa abakumsebenzi wokwenza amabhayisikopo?
I think anyone who thinks like that would be blinkered. Someone sees into enzakalayo adopt and the person who is impacting it is not. That means ukuthi umuntu obuye e-America vele eZimbabwe and bring it.
Hello ke ngumnumzana Zenzele Ndebele ingcwethi kwezomsebenzi wemidlalo yokuzilibazisa ubexoxa lo Mike Hobe we Studio 7 ekobulawayo.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili.
Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tswangirayo uselobelane esinye njalo isivumelwano lomnumzana Welshman Ncube.
Hayi kwaneleke okwalamhlanje sihlobo esithandekayo olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Hello Chris Gande lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.